Nanzimunya dos matunga wenyika, uyevana mkuru wemidia senda, va Ernest Mudzengi, vatidano iri runopa United Nations mukana wekuyamura zvizvarwa zvedzimwe nyika kana zvave kushungurudzwa nehurumende dzazvo. Vamudzengi vanoti mutemo uyu kune rumwe rutivi wakanaka sezvo pane dzimwe hurumende dzinoita umondi kuzvizvarwa zvadzo.
Tichaona kuti kune dzimwe hurumende dzinoita umondi dzichiuraya vanhu vadzo, dzinoita zvekuti vanhu vanenge vava kuya kunonzi kuva suffocated, vanhu vapatigwa vadzipwa nehurumende yacho. Urongwa ihwohwo hunenge hwakanaka.
Mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zimbabwe uye vari mukuru weMass Public Opinion of Zimbabwe Professor Eldred Masunungure vati kuvhota kweZimbabwe kune chekuita nekusada kufereseswa kwenyika munyaya dzemhirizhonga musarudzo dzapfuura.
Investigation, you know, that they expose it, you know, to, you know, some of its alleged human rights, you know, violations. I think that's the motivation behind the Zimbabwe's vote at the U.S.
Mutevedzero mutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati kuvhota kwaita Zimbabwe zvabuda pachena kuti vatungamiri vemunyika vanofarira kupondwa kwezvizvarwa zvemunyika.
Kuzvifumura uroyi babani, zvabuda pachena kuti ZANU-PF inofarira kupondwa, inofarira kurayiwa, inofarira kurwadziswa kwevana vemuAfrica, kwevana vemunyika, kwevana vemuZimbabwe. Saka izvi ndo zvatogara kureva, ndo zvatogara kutaura kuti avakomana vari nevasikana rutungamirira nyika inovava havanei nevanhu, havanei nekuti vana veZimbabwe vakachengetedzeka here, nekuti kana uri hurumende uri mubereki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo mbozhanhare dzavo dzaka dzisingadavirwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora padandemutande ravo kuti kuvhota kweZimbabwe kuUnited Nations kwakazembera panhoroondo yenyika zvakadzidzwa nenyika mukushamwaridzana nedzimwe pamwe nemanzwisiro anoita vatungamiri munyaya dzepasi rose. Asi vachangotora mhiko kuti vave nhengo yekomisheni yekuregererana vaObed Gutu vanoti vanotambira danho reZimbabwe. Dzimwe nyika dzavhota dzichipesana nedanho iri dzinosanganisira Russia, Cuba, Nicaragua, Burundi, North Korea, Egypt nedzimwe izo dzinonzi nezvevatongerwo yenyika dziri pasi pehurumende dzinotonga nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.